manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 6/2023 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Marozov akanzi withheld. Withheld inoreva kuti there was suspected malpractice of which punish koro kana kuti candidates akabatwa akaita iyo malpractice yema examinations.
Zimsek yoburitsa zvakabuda mubvunzo mune zvimwe zvikoro zvayanga ichimboongorora. Mumiririri weZengeza West vaJob Sikala vomiswa zvakare pamberi pedare asi mapurisa achipa ufakazi wakasiyana. Vanhu vanodarika chiuru chimwe chete vofa mushure mekudengenyeka kwenyika kuTurkey neSyria. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Vachibvunzurudzwa nemagweta avaSikala mupurisa akafrefeta nyaya iyi vaVictor Mukohwa vaudza dare kuti semapurisa vari kutsvaga mutoro wenhau simbachikara
Mike muchati regerera tichadzoka kunyaya iyoyo kutongwa kwemumiririri weZengeza West muparamende vaJob Sikala vanova zvekare mutevedzeri wasachigaro webato rinopikisa Citizens Coalition for Change pamusha yavari kupomerwa yekunzi vakapeshwedzera veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati muna chikunguru 2020 kuenderera mberi mudare ra Major Street muHarare nhasi mapurisa aiferefeta nyaya iyi ari kuti vari kutsvaga mutori wenhau weZim I Simba Chikanza mutori wedu wenhau Frank Chikore anoti panyaya iyi
Vachibvunzurudzwa nemagweta avaSikala mupurisa akafrefeta nyaya iyi vaVictor Mukohwa vaudza dare kuti semapurisa vari kutsvaga mutori wenhau Simba Chikanza maererano nemhosva iri kupomerwa vaSikala sezvo Chikanza ari akaita hurukuro navaSikala iyo iri kushandiswa pakuvaroverera mudare vaMukohwa vabvuma kuti havana kumboedza kubata kambani yenhau inoshandirwa naChikanza kunyange hazvo varamba vakatsika madziro vachiti vakamutsvaga vakamushaya asi mashoko avaMukohwa aya apesana nava Edmore Nganga vano vemukuru wavo pabasa vakaudza dare kuti havasi kutsvaga Chikanza vaMukohwa vati havasi kuziva kuti Chikanza vanomuwana kupi uye vati zvakare vari kutsvagawo vanzi mudare vanonzi vandimbali vebato reEFF vakanga vari muhurukuro yakaitwa naChikanza navaSikala iyi nechinangwa chekuvabvunzurudza izvi zvabva zvaita kuti magweta ati mapurisa aitsvaga uta nemugate sezvo akanyora mumastatement ari pamberi pedare kuti vakaona mavhidhiyo mashanu asi akasarudza kushandisa vhidhiyo imwe chete yanzi nemagweta aya aiburitse pachena mhosva iri kunzi yakaparwa navaSikala vaMukohwa varamba imwe statement iri pamberi pedare ine runyoro rwavo vachiti havazive kuti statement iyi yakasvika sei pamberi pedare asi rimwe remagweta avaSikala vaHarrison Nkomo vati izvo zvinodaro nekuti mapurisa aiita mutema rege sezvo vaitsvagiridza mhosva kuti varoverere vaSikala vaMukohwa vaudza dare kuti havazive kuti ndiana akatora vhidhiyo yavari kushandisa kuroverera vaSikala zvaita kuti vasaunze mufakazi anoziva nezvekutorwa kwevhidhiyo iyi kuti azopa humbowo nokudaro vati havakwanisi kutaura kuti vhidhiyo iyi ndeyechokwadi here kana kuti kwete asi vati vaSikala havana kuramba kuti vakataura mashoko avanonzi vakataura muvhidhiyo iyi asi vaNkomo vati vaMukohwa munhu aratidza pachena kuti anonyepa sezvo vasikala vakanyora mumapepa ekupomerwa mhosva kana kuti warned and cautioned statement kuti havana chavanoziva nezvemhosva iyi. Vamukohwa vativo vekambani yeFacebook pamwe neYouTube vakaramba kuvabatsira kuferefeta mushure mekunge makambani aya anyorerwa tsamba nebazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika. Asi vankomo vati izvi handi chokwadi sezvo vatadza kubuditsa tsamba dzakanyorerwa kambani yeFacebook neYouTube nebazi rehurumende iri. Rimwe remagweta avasikala vapo mutsatsa vati varatidza dare kuti vamukohwa munhu asingataure chokwadi.
Tanga tichiyovabvunzurudza ne history yavo yekunyepa nekunyepa kwavari kuita panyaya yava job scala mabirimedare.
Vamutsatsa vati nyaya iyi ichadzoka mudare nechitatu sezvataurwa nemutongi wedare amai Vongai Muchuchuti Guriro.
Hatichazosangana mangwana nekuti nguva yedu yanga yapera. Dare ranga ravanongwa kudakuva, saka tichazosangana mushure menyesanzwaii tichikontinua kuti
vasikala vanonzi vakaburitsa vhidhiyo pamwe nekutaura mashoko akatapwa nesangano renhau repaindaneti rezimu I rine muzinda kuBritain vachikurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati musi wachikunguru 31 2020 mukuratidzira kwakanga kwasherodzerwa nesangano reJuly 31st Movement rinotungamirirwa navaJacob Ngarivhume. Kuratidzira uku hakuna kuzobudirira mushure mekunge vaNgarivhume nevamwe vasungwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Bazi rinoona nezvekunyorwa nekubudiswa kwebvunzo dzevana vechikoro munyika reZimbabwe Schools Examination Council ZIMSEC razivisa kuti bvunzo dzeFom 4 dzange dzabatwa dzevana vose vakanyora pazvikoro zvemukaro neSilveira High dzabuditswa nhasi. Godfrey Mutimba anotipa nyaya izere.
Mutauriri weZimsec Muzvare Niki Dlamini vati nyaya yezvikoro izvi yagadziriswa uye vana vanokwanisa kuenda padande mutande kuti vaone zvakabuda mubvunzo dzavo.
Kana tichitarisa chikoro chakanzi Mukaro neSilveira Mission, tinoona kuti zvikoro izvi vana vese vechikoro ipapo havana kuwana maresults ese patakabuditsa maresults musi weFriday, nekuti pane machecks aida kuitwa pamaresults avo. Parezvino tichitaura maresults evana vese areleaswa, vana vakukwanisa kuaccessa maresults avo kuti vamawane.
Muzvale Dlamini ati kunze kwehovori pakuti mapepa ebvunzo aonekwa dzisati dzanyorwa, bazi ravo rikaona sekuti pane zvisina kuitika zvakanaka rinombomira kubudisa zvakabuda mubvunzo.
Maresults akabuda akanzi withheld. Withheld inoreva kuti there was suspected malpractice, of which pane zvikoro kana kuti macandidates akabatwa akaita iyo malpractice yemaexaminations.
Patiwo pane avo vari kupomerwa mhosva yeori havasi kuzopiwa zvakabuda mubvunzo. Nekuda kwekumbomira kwekubudisa kwezvakabuda mubvunzo, mumwe mubereki ataura neStudio 7 ane mwana ari pamukaro ada kuzikanwa nerekuti baba mugombi chete, anoti vange vava kutoronga kuendesa ZIMSEC kumatare edzimhosva sezvo vana vavo vasina mhosva yavakapara.
Ndizvozvo chaizvo, nekuti takatonetseka toshushikana kuti nemhaka yei isiwo maresults evana vedu abatwa. Icho chikoro chedu chisina kunge chainvolvawo panezvevakatarisira mapepa ebvunzo. Saka tinofara zvikuru nezvazorongwa neZIMSEC zvokuti isu chikoro chedu chisainkludwawo pane ava vari kubatwa mapepa emaresults.
Vesangano revadzidzisi vekumaruwa reATUS vaObed Masaraure vanoti vabereki vane kodzero yekuenda kumatare kana vane zvichemo.
Zviri kureva kuti hapana umboo hunobatika huripo, kungodoma watoma kuriitwa neZIMSEC, kungotaimira vakapusa vasingazokomplaini. Tinoona ZIMSEC tizoshaya zvekutaura kana ikangaendeswa kumatare, zvichizoita kuti vanhu vazhinji vazokombanzirwa neZIMSEC, vana vazhinji vazopiwa maresults avo.
Izvi zvatsinirwavo nevanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano runorwira kodzero dzevechidiki reCitizens in Action Platform kana kuti CAP vaArchibald Madida.
ZIMSEC ndiyo nyanya huru kwazvo pakulika kunoitika kwese maexaminations, because bvunzo dzane makore akawanda dzichingoramba dzichingolika, zvinoreva kuti veZIMSEC vari kutadza basa ravo. Saka kuzoda kushungurudza vana, kuzoda kubatanidzira navo vasina mhosva, vachivabatira maresults ebvunzo dzavo, tinoona zvinenge zviri zvinhu zvakaipisa kwazvo.
Sajgara wezimsek, muzinafundo edi mwenje vati, vanavano sika zuguru zishanu, varugupomiru wa mosa, yekuita uori. Mudunure masingo, vanavano sika gumi, waka sungo waka miso pamberi pedari, pazukoro zebamshana, pikita fashu ne madamombe, wajipomiru wa mosa yekufurira mapepa. Kune mangwe matunu waka ita semasholand west, midlands ne manikaland, vanavaka wanda, waka bata mamburi yekuita uori uhu. Naka mira studio 7 masingo, jini Godfrey Mtimba.
Mutungamiriri webato MDC va Douglas Monzora vanoti vadzinga mubato vaive mutevedzeri wavo va LS Mudzuri vaida kuvakwikwidza pachigaro chekutungamira bato vano Rest Marara nevamwe vakavaendesa kumatare vachiti havana kuita sarudzo dzekutsvaga mutungamiri paCongress zviri pamutemo. Dare rakati mapato aya ataurirane. Vamonzura vaudzawo vatori venhau kuti havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu pamberi pesarudzo vachiti zviri nani kuita hurumende yemubatanidzwa. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri wavamonzura vaLloyd Damba.
Chini chekutanga chamunofanira kuzvanza chekuti vamudzuri wengwa siri kumusoro-soro pastatement yenyu yamataura. Vamudzuri havana kudzingwa mupatina vamonzura. Asi vamonzura wangu announce resolution yeCongress. Nekuti Congress ino yakataura ikapa resolution. Number 14. Inotaura iyo ichitaura kuti kune nhengo dzese dzemusangano. Dzinomhanya kuenda kumapepa nhau. Dzichibisa zvate musangano dzichifumura hapwa. Dzinomhanya kuenda kumatare edzidzimhosva. Vasati vaita exhaust internal remedies. Nekuti bumbi redu remutemo rine internal remedies arimo akanyorwa. Kuti iwe kana usina kugutsikana nezvaitika. Unoenda kuna abita, unoenda ku appeals tribunal committee, unoenda kune ma provinces. Asi vamudzuri wakamhanya kuenda kuma press, vakaita ma press conference, vakamhanya vakaenda kuda resolution, izvo zvikutori nemwe da resolution. Saka vamonzura chavangu ita kuburitsa resolution kuti avo vakamhanya kumatare, avo vakamhanya kumapepa, vasina kuita exhaust my internal remedies adzisiri nengo dziri nekuti izvi resolution ye Congress.
Vadamba muri kuti here imi vana vamudzuri nana vamararavo vazvidzinga vega.
Ndizvo chaizvo ndinodaira kuti mayazonzwisa kuti vazvidzinga wega nekuti mukaenda kwese kana kumaburial society kune mitemo inofanira kutedzerwa anonzi marules of the game.
Saka ivo vazvitambira here zvekuti vazvidzinga mubato?
Zvinoenderana nekunzwisisa kwako kuti kana iwo uchinge waita zviri kunze kwemutemo unofanira kuzva kuti wabuda. Isu harisiri dambudziko redu kuti wazvitambira kana kuti havana kuzvitambira, asi ndo zvapo.
Avo vanga vari mutauriri wava Douglas Monzora vaLloyd Damba vari parunare kuHarare neStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo vamarara kuti tinzwe divi ravo.
Ndangonzwa hangu kuti vaita an announcement cabinet yavo vaMonzora. But my response would be that we've got an interdict that is before the High Court. Yaka taura matano anufana kutorwa mukubata matambudziko ari musangano MDC. Saka kana vati zinga it's an illegal act yavanenge vaita cause after vachavaendesa kudare on an agent basis vane zvakanzi zvinofanira kutedzerwa zvinofanira kuitwa saka havangomuka vachiti vadzinga vanhu pamusoro pekunge vakaonekwa nedare vachinzi havana kunge vaita zvinhu nemazvo mukuita kwavanga vaita kwacho.
Zvino kana vachiti vadaro zvichienda kumberi zvinozofamba sei? Tiri kunzwa mabata nyaya yekuti matare akati hazvisi pamutemo zvakawanda wanda zvanga zvichiitika kumashuroko.
Isusu tiri vanhu vanobhiliva nemutemo. Vamonzora munhu akapesana navachamisa tiri pamwe chete vachiti vachamisa vakanga vachityora mutemo. MDC yakafomwa pamusana pekunge ZANU PF yakanga ichiita zvehumbimbi ndoga isingarespekte malawful court judgments. Tikazozvionawo zvaakuitwa nevamwe vakanga vaakuzviita. Vamonzora vakataiwa. Isusu tiri verational disputation, tiri veconstitutionalism. Zvino vaenda mbiri chaizvo vamonzora nevamwe vavo yekutyora mutemo.
Saka muri kuti zvichazovei chimiro chavepo ichi?
Isu zviri kuitwa navamonzora is a perpetuation of my illegalities. We do not recognize, we do not respect, we don't even care. Zvavanenge vachiita isusu tichachengetedzwa nemutemo. Mutemo ndo uchange uchiti protecta, uchititungamirira. Ndinotenda mukoma ivanhu.
Mumwe wevarikunzi vadzingwa mubato reMDC vanorest Marara vange vari parunare kuHarare neStudio 7. Mutevedzeri wemunyori anoona nezvesarudzo mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change muzvare Ellen Shiriedenga. Vanoti zvakakosha kuti madzimai vabude nehuwandu hwavo pachatanga sarudzo yemutungamiri wenyika gore rino sezvo vhoti yavo ichikwanisa kuzoshandura mamiriro ezvinhu munyika nekuti ndivo vakawanda kukunda vamwe. Muzvare Shiriedenga avo vari muno muAmerica parizvino vanoti kunyangwe hazvo nyaya yemhirizhonga iri kuvhiringidza madzimai kuti vasaite zvematongerwo enyika, zvakakosha kuti vanhu vazvishingise kuti pave neshanduko munyika. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganya uye namuzvare Shiriedenga nezvenyaya iyi.
Mutemo wenyika sarudzo dzeZimbabwe dzinofanirwa kuitwa between July and August 2023 gore rino. Pavhiki yaupfuurai takaona vachigumba kuZEC vachidzosera ripoti yedelimitation kuna vamunangagwa. Saka zvichireva kuti sarudzo dziri padhuze. Isisu sebato tikukurudzira vanhu vese kuti vagadzirire sarudzo idzodzi. Tione kuti vanhu vakasumuka nehwandu hwavo vanokwanisa kuchinja zvinhu zvinenge zvichiitika panyika. Apa ndirikutaura ndakananga vana mai kuti sezvo isu vana mama ndisu takawanda, we are 52% of the registered population. Saka zvichireva kuti voti yedu yakakoshesa zvikuru. Voti yedu ndeinotokwanisa kuchinja zvinhu munyika. Ende isisu vana mai ndisu tinokwanisa kuona kuti vana vedu mayouth ndivo vanenge vasumuka nehwandu hwavo kunovhota. Saka pasarudzo idzodzi ana mai tine basa hombe zvikuru.
Mabasa makuru aya ari kufanira kunge achiitwa nemadzimai panguva yesarudzo uyezve pasarudzo dzegore rino ndeapi?
One, tine basa rokuita as political activists kana kuti political members kuona kuti mabato edu akasiyana siyana ndisu tinomhanya zvikuru. Izvechipiri isisu anamai tine basa hombe rokuona kuti pasarudzo ndisu tinosumuka nehwandu hwedu kunovhota. Ende ndisu tinokwanisa kuencourage vana vedu kuti vasumuke kunovhota. Zvechitatu ende ndizvo zvimwe zvakakosha noti isisu ana mai togara chingochema mazuva ese kuti vamiriri vedu vashoma zvikuru. Saka apa mukana wabuda kuti toona kuti isu ana mama toparticipate as macandidates be it kuparlamenti sesema MPs kana kuti masenator, toona zvekare kuti tokwanisa kuparticipate as macounselors munharaunda kwatinogara. Saka tirikuona sana mai tine basa hombe zvikuru.
Asika tinoona kuti mamwe madzimai vari kuti ivo vari kutya nyaya yemhirizhonga nekutyisidzirwa nekumbunyikidzwa kwekodzero dzavo kana vachinge vachida kutora mabasa epamusoro.
Tokurudzirana kuti tisatye toona kuti kune mhirizhonga iri kutoitika, asi tongozvibvunza kuti ko kusiri kufa ndekupi. Apa tikarwara hapana zvinhu zviripo kuchipatara vanhu vedu vana vedu vari kutambura. Saka kuti tipedze kutambura zvese izvozvo tofanirwa kusumuka kuona kuti tinogadzirisa nyika yedu.
Avo vange vari mutevedzeri wemunyori anoona nezvesarudzo mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change CCC muzvare Ellen Shiriedenga vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari muno muWashington DC. Nengo dzesangano reOperation Dudula dzisiri kuda kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvigare munyika iyi zvaratidzira panze pedare repamusoro muPretoria nhasi zvichiti zviri kuda kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvidzingwe munyika iyi kusanganisira zvine magwaro eZimbabwe exemption permits zviri kusvika kwamvura yacheka makumbo muna chikumi. Sachigaro weOperation Dudula vaDan Radebe vaudza bepanaure Times Life kuti kuratidzira uku kwange kwakanangana nekuda kuratidza kusafara kwavo nekuwedzerwa nemwedzi mitanhatu kuti magwaro eZEP ashande. Mumiririri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Hamadziripi vakaudza vatori venhau svondo rapera kuti hurumende yakagadzirira kutambira zvizvarwa zvayo zvinoda kudzokera kumusha. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinorwira kodzero dzevanhu reSouthern Africa Liaison Office vamujodzi mutandiri.
Isusu takareiza maissues edu nezvataipokana nazvo maererano nedecision yakatorwa navamutsvaledi nehurumende yeSouth Africa kuti aiwa decision aina kutorwa zvakanaka. Saka kana masvika pakusawirirana sezvakaitawa nemaZTP nehurumende yeSouth Africa, constitution iri clear kuti munofanira kuenda kumataredhi mhosva munowana kupenengurirwa nyaya yenyu. Masvika pakuti matare omeka decision kuti aiwa nyaya iyi inofanira kuti imire zvakadai. So handifundi kuti pane chakaipa chakaitwa nemaZTP holders kana neve Helen Suzman Foundation, because vanhu vakawanda vanofungidzira kuti decision yakatorwa yanga iri irrational, but also inotramba marights akawanda emamigrants ari muSouth Africa.
Ko zviri kutaurwawo neve Operation Dudula izvi munozviona sei?
I think Dudula toziva kuti maposition ayo anga akamira party for a very long time. So hazvitishamisi kuti vaenda kudare rezimhosva kutraya kupa pressure, asi zvinotitaridzawo kusarongeka kuri mavari, nekuti nyaya iyi yakaenda kumatare kwenguva yakareba. Vaigona kujoina this court case vari shamari yedare vosvika pakujoina voto veparty yepesi kubva payakatanga, but havana kuona zvakafanira. Vanofungidzira kuti vanokwanisa kungouya pavanenge vadira votoita zvavanenge vadira, but ndinotrusta kuti matare edzimhosva achapenengura nyaya zvezere. Opa decision iri irrational, iri constitutional and iri humane.
Asi kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kugara munyika yeSouth Africa, zvinhu zvakamira sei pari zvino tatarisa kuti mwedzi yacho inenge iri kuswebera pedyo yekuti vadzingwe?
Vanhu vakawanda vane kusagadzikana muhana kuti zvichazovei mangwana. Ndosaka vakawandawo vakatarisa kuti vaone kuti makota achati chii. Vamwe vari kuramba vachiisa tariro yavo kuti hurumende yeSouth Africa ichasvika painochinja position kana yanzwisisa kuti decision yavo haina chainoadhiresa, kusara kwekufosa vanga vaine mapepa kuti vangojoinawo vasina mapepa.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinorwira kodzero dzevanhu reSouthern Africa Liaison Office vamunjodzi mutandiri vange vari parunare muJohannesburg naBlessing Zulu weStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch rinoti riri kushushikana zvikuru nenyaya yemhirizhonga pamberi pesarudzo dziri kuitwa muNigeria mwedzi uno. Mumwe anoita zveongororo musangano reHuman Rights Watch, Aneti Wang, anoti vatungamiri vehurumende munyika iyi vanofanira kuona kuti vatsvaga nzira dzekuunza runyararo munyika iyi. Mutungamiri wehurumende yeNorway vaJonas Gahr Støre vapa Norway rubatsiro rwemari inosvika mabhiriyoni manomwe zviuru mazana matatu kana kuti 7.3 billion. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vari kutarisirwa kushanyira dare reparamende reEuropean Union. Kudengenyeka kwenyika kwaitika mangwanana anhasi muSyria neTurkey kwauraya vanhu chiuru chimwe chete nemazana matatu. Mutungamiri wenyika yeTurkey vaRecep Tayyip Erdogan vanoti vanhu mazana mapfumbamwe negumi nevaviri 912 vafa uye zvimwe zviuru zvishanu nemazana mana vakafa. Totarisa munyaya dziri kuitika munyika. Mutori wedu wenhau ane mukurumbira munyika tinopona Tintin Katsande anoshandira nepenyuro yeZFM Stereo uyo akabatwa negomarara repamuromo wechibereko ari kukurudzira vanasikana nemadzimai kuti vapote vachienda kunoongororwa nana chiremba sezvo chirwere ichi chichakurumidza kubatwa chisati chakomba chinorapika. Rupafadzo Mapimidze anoti panyaya inotevera.
Kubva zvaakazivisa veruzhinji gorera pera kuti ainge abatwa nechirwere ichi chichangotanga, tinopona akabva atora mukana uyu kudzidzisa veruzhinji kuti vanzwisise nezvacho uye kuti vaende kunovhenekwa. Tinopona akaendererawo mberi nedzidziso iyi musi wa4 kukadzi, apo veruzhinji vaicherechedza zuva regomarara pasi rose kana kuti World Cancer Day. Anoti vasikana nemadzimai vanofanira kuenda kuzvipatara kwete kutevedzera mumanyipo anotaurwa pamadande mutande akaita seWhatsApp neFacebook ekuti vanhu vasvike kunorapwa. Tinopona anoti hutachiwana weHuman Papilloma Virus HPV hunokonzera denda regomarara repamuromo wepachibereko izvo zvinotapuriranwa pabonde.
Hazvina basa kuti iwe wakasangana nevarume 67 mupenyu wako, iwe one mbodzi wako akakurora pane, nekuti as long as uri kusangana nemurume kana unosangana nemukadzi pabonde tiri exposed to kwanisa kuibata.
Anotsanangura zvimwe zviratidzo zvechirwere ichi.
Ini ndasikamborwadziwa kana asi ndakatanga kuona kuti izvo ndaitanga kuti ndakatanga kudzikira mhe. Sikazvisise kuti kuchi chiri kuitika. Ndakazotanga kuita imwe discharge. Yainhu kwema wekuora here kungwe riba kana kuti panenge pane problem.
Nyanzvi dzinoti zvinonetsa kuziva kuti munhu ane chirwere ichi pachinotanga kana asina kuvhenekwa navana chiremba. Asi zvimwe zviratidzo zvinobuda kana chirwere chakomba zvinosanganisira kubuda ropa kana munhu apedza kuita zvepabonde, kubudisa ropa rinenge riine munhu wakasimba rakaita mvura mvura, uye kunzwa kurwadziwa kuchibereko kana munhu achiita zvepabonde. Tinopona anoenderawo mberi achiti vana chiremba vakamudza kuti ainge asina chirwere chepabonde sezvaifungidzira.
Vakatora matestawo marizauti akabuda akaona kuti aiwa handina, haizi syphilis, haizi gonorrhea, haizi zvikanzi. Asi ndiri kukumbira kuti teste samo pane zvataonawo. Pandatora paipa yekuti HPV Human Papilloma Virus, ndopa wakati ataiona endechi yakakwira stereki iri active, ndokuona kuti ende for sure ndine macells acho ekancer ari pamuromo pechibereko nemukati mechibereko.
Vanoongorora nyaya dzemagomarara vachishanda nesangano reCancer Association of Zimbabwe, Valavmore Makurirofa, vanoti dambudziko riri kunyaya kusangana nevarapwa vematenda emagomarara inyaya yekushayikwa kwemishini inoshandiswa pakupisa denda iri kuzvipatara zvehurumende, zvichireva kuti wese anobatwa nedenda iri anotoenda kuzvipatara zvakazvimirira zvoga zvinobhadharisa nemari yekunze iyo isingawanike nevazhinji. Mukuru weCancer Registry iri pachi patara chepari yantwa iyo iri pasi pebazi rezveutano vaEric Chokunonga, vanotiwo zvirwere zvegomarara zviri kuwanda chaizvo munyika.
Vanhu vakabatwa vaine chirwere checancer kana kuti gomarara mugore ra2018 vanokwanaiwo kuita 7841. Takatarisa nechirwere ichi mugore ra2018 Zimbabwe yese chirwere changa chakanyanyisa checancer changa chiri chirwere checancer yemuromo wechibereko kana kuti cancer of the cervix.
Muzvinafundo Hilda Matarira vari paUniversity of Zimbabwe kubazi rezvidzidzo zvekuongororwa kweropa nezvimwe mumuviri wemunhu, vanoti zvirwere zvegomarara zviri kunyuka zvakanyanya nemhosva yekuti vanhu vakawanda havachadye chikafu chechinyakare chakaita sesadza remhunga kana mapfunde, vachidya zvakatsetsenurwa uye zvine mafuta akawandisa. Nyaya yekushayikwa kwemishina yemaradiotherapy iri kupa kuti vakawanda vazogume varasikirwa neupenyu sezvo chirwere chinenge chopararira chisingapiswe. Ndakamirira Studio 7 kuAvondale muHarare, ndini Ropafadzo Mapimidze.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na8pm nhasi tiri kutarisa chirongwa chaparurwa nemapurisa chekusunga vari kutengesa zvinodhaka. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mumiririri weZengeza West vaJob Sikala vomiswa zvakare pamberi pedare, asi mapurisa achipa ufakazi hwakasiyana. Zimsec yoburitsa zvakabuda mubvunzo mune zvimwe zvikoro zvayanga ichimboongorora. vanhu vanodarika chiuru chimwe chete vofa mushure mekudengenyeka kwenyika kuTurkey neSyria. Tabata shika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.